Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 16/2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yemari kubva kuhurumende inopiwa mapato anenge abudirira musarudzo inenge yopatsanura vawoshimencuve navasengezo shabangu vechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change. Dare Rameja Street ropa mukano wekubvisa mari yechibatiso mumwe musikana akasungwa nevebato rinopikisa Citizens Coalition for Change musi wa 16 chikumi iro rinotungamirirwa nava Jameson Timba vari muusungwa. Hurumende inoti yatanga kuferefeta chakapa kuti chimwe chikopokopo chemutungamiri wenyika chidone kumasvingo. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mune chimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change chinotungamirirwa navawoshimencuve. Zvinonzi vari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo shapangu vazivisa kuti vancube nevamwe vavo vari muutungamiri havasiri pazvigaro uye kwave kufanira kuitwa Congress. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wechikwata chavancube vawilias madzimure avo vanoti vachabangu havana masimba avari kuzvipa. Ngatinzwei vachitaura.
Parizvino tisu hatisi kushanda nenyaya yetsamba yakanyorwa natsavamwe, asi chatinacho chatakaona pachiri ravoiti opinioni yakapiwa vachavamwe nevanonzi vangange varivo mabhuta vachiudzwa kuti vanogona kusava varivo voga vanova ndivo muridzii vemusangano.
Saka mutsamba iri kunzi yakanyorwa nemagweta acho avachabangu vari kupa zvikonzero zvei zvekuti vancube vasatungamiri.
Pari kubuda yekuti zvanzi makore enyu executive inotungamirwa navancube yakanga ichitungamirwa navachamisa yakaigadzwa muna May 2019 nguva yayo yapera, asi yobva yazotaura kuti vachavanhu vakaitwa Second General musi wa 21 January 2022. Mukazvitarisa izvozvo munoona kuti isusu semusangano weTripleC takasangana musi wa 22 January 2022 paNational Council pakanga pasina vachavanhu, ivo vachitobvumavo kuti vanga vasiri pati yeleadership. Saka ipapo pazvakaitika izvozvo zvemusi wa 22 hapana pakaiswa press statement kana kuudza jekerere kuti vahundi vanova ndivo vakasarudzwa vabviswa kuita Second General pachiswa ST mune kuti vabviswa sei.
Asika ivo vari kuti vane rutsigiro vachabangurwe dare reparamende nematare kuti ndiwo munyori mukuru kana kuti vakafanira kubata chigaro ichi kwete vahundi.
Paramende inoziva kuti mutungamiri weTripleC ndivaniye, uye hazvingagoni zvekuti ivo Second General ndivo unobedzera unonyora masekula yekuti takaenda kuCongress. Saka iwewe kana uchida kutonyora uriwe ndiwo wakatokonewa basa, asi hatingatomboti wakakonewa basa nekuda kwekuti vahunde vachiripo ndivo Secretary General.
Ko tichitarisawo mari iri kubva kuhurumende iyi yakaiswa muhomwe mani zviri kufamba sei uye handizvo here zvingadai zviri kukangani zviri kukonzerawo matambudziko amava kusangana nawa?
Matambudziko aya inyaya yemari zvino kuti kana ukange wati ndiri ndoga saka mayongo yamuhomwe yako zve iwewe asi inini vaziri mukati muchitarise kuti zvakaitwa nevakashandira musangano wose nezvatina zveiko zvino kuti tine maMP nemakanzera mari youya yoenda muhomwe nemunhu mumwe chete. Mari inobva kuhurumende haiendi muhomwe nemunhu, inofanirwa kuenda muhomwe yepato. Kana isingashandiswi nepato zvakuya kuziva chete kuti mani lendarii yekunonzi kupa neanenge akupa mari anenge achiita nenzi mani lendarii nekuti uri kupa munhu uchingomupa mari kuti idyiwe.
VaWillas Madzimure ndiwo mutauriri wechikwata chebato reTCCC chinotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vamwe vari kutsigira danho ratorwa navachabangu vanozvitiwo ndivo sachigaro webato iri kuMashonaland East vaFrancis Badzarigere.
So nyaya iyi iri kubvundutsa vanhu vanenge vasingazivo bumbiro remutemo weTCCC Party. Leadership iripo yakanzi kutorwa kubva Congress ye-2019 patakavhota mugwero. Takavhota musi wa25 May huri usiku, maresults akaannounsa musi wa26 May makuseni. Zoreva izvo kuti musi wa26 May makuseni nemusi wa2024 vese vatakavhotera kugweru term of office dzavo dzakaexpire ipapo. Ndozviri pamutemo. Asi constitution yedu inopawo national standing committee mukana wokuextenda kana ne 6 months within the 90 days of expiry. Zvinova zvisina kuitwa neleadership iripo izvozvo inotungamirwa navanyuwe. If you check kuti from 21st May kusvika nhasi muna September pamuri kundifonera 90 days dzadarika zvinhu izvozvo zvisina kuitika.
Izvi zvinorevei?
Zvinongoreva izvo pamutemo kwakufanira kuitwa imwe legal process inoita kuti tikwanise kuenda kunosarudza vamwe vatungamiriri kana kudzosa ivavo kana ruzhinji rwemacitizeni ruchifarira kuti varambe vachitungamiriri.
Asi tichitaura kune vari kutsigira muzvinafundo Ncube, vari kuti ivo vachabangwa havana simba ravari kuzvipa here rekudaidzira Congress?
Sezvamataura kuti muchitaura vanotsigira Welshmen it becomes factional. Isi tinotaura tiri vatsigiri veTCCC, we don't follow individuals. Zvakaita kuti tisiyane navachamisa is this mentality of hero worshiping a leader. The position should be party position, not individual position. And at the moment someone comments akuzviita munhu waprofesa atodaivheta muagenda yeparty, this is the legal party position. It has been announced munhu akaita fit legal opinion is the interim secretary general. Nepe munoziva kuti vachabangu senator honorable senator Chabangu ndivo pare zvino vari recognized ne all state institutions. Parliament ndiye signatory, VEC ndiye signatory, is the leader of the opposition. No one is went to court for leadership ya affectwa nema changes aitika kunoti handizvo vanozvitaura kumedia nekuma kuvanhu vavo vemafaction.
Ko zvimwe zvavari kutaura zvekuti dambudziko ranyanya kunyanya apa nekuti hurumende yati pakupiwa mari yemapato ezvematongerwo enyika iyi nekudaro vachabangu vada kuita nhafu?
Inini pfungwa dzangu ndinototi kuti mari yegrant yePolitical Finance Act iyuye itori advantage dzichatirerutsira kuita process yekuti tisuke pakuita Congress.
Avo vanga vari vaFrancis Badzarigere vanova sachigaro wechikwata cheTCCC chinotsigira vasengedzo Chabangu vanga vachitaura vari kumarondera kumashonaland east kwavanoti ndivo sachigaro. Mumwe mwanasikana anga ari mujeri asi achida kunyora bvunzo dzake dzeO-level, Nicole Chabata, apuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Nicole anzi abhadhare madhora makumi mashanu ekuamerica kana kuti $50. Akasungwa musi wa 16 chikumi nenhengo dzebato Residence Coalition for Change rechikwata chinotungamirirwa nava Jameson Timba. Vatimba nevamwe vane chitsama vakasungwa nemapurisa musi uyu kuAvondale vachiri muusungwa. Kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi, tabata rimwe gweta riri kuvamiririra vamarufu Mandevere.
Nhasi taenda kudare mhosva, pane mwana wechikoro anga aripo abhati wabdeo ari kunyora kufu angatunga posi abhati wabdeo anko Tabata ndokubva tapostpona nyaya mangwana. Mutongi azipa mutongi wake panyaya yebdeo. Pane hwani wanga akabviswa pane vamwe akakuvadzwa zvakanyanya nemapurisa, saka ari kutongerwawo mune imwe koti. Saka koti yati muda kuti iite nyaya yacho yese kahwani abatanidze vamwe panyaya dzebdeo. Saka vana muchechiti vanga vasina kugadzirira kana kutsirawo nyaya yavo kudare yemusungwa hwani iyeye. Saka ndozvatita ndizvichiitwa mangwana ndozopiwa mutongo wedu webdeo.
Saka iye mwana wechikoro uyu sei anga agara muusungwa kwenguva yakareba zvakadai? Zvanga zvichifamba sei semazireni?
Anga angonyima bheo pamwe chete nevamwe vese. Ndozvanga zvichipo paangonyima vanhu vese bheo, iye anga akanyimawo bheo. Apa achifara kunyora maexams gore rino. Anga angombunikidzwa nevamwe vese. Vanchichisi vazobva vabvuma kuti apiwe batiso nekuti abude andogadzirira kunyora mazamu.
Saka izvi zvinotevera kuferefetwa kwakaitwa nemapurisa here? Nekuti tinenge tatambudzwa kuti vachuchisi ndivo zvavanga vati zvinoda kuti zviitwe kuti vaone kuti uyu mwana wechikoro zvishuwa here?
Zvishuwa. Vana muchuchisi vati mapurisa akandiongorora nekundobvunza nekuenda kuchikoro kwacho vakazivira kuti zvishuwa mwana wechikoro ari kutonyora bvunzo gore rino.
Saka pari zvino vanhu vasara mutirongo vangani?
Vanhu vaiva 77 pakabuda vanhu 18.
Muri kumbokwanisawo here kuvabvunza kuti vari kubatwa sei vari muusungwa?
Tinogara tichivabvunza posipo vanonge vachibatwa zvakaipa, tinogara tichitaurira dare nyaya dzayo dzekubatwa kwavanenge vachibatwa zvisina kumira zvakanaka.
Vachuchisi vachiri kuenderera mberi nekuramba kuti vaburiswe muusungwa vachipuwa mari yechibatiso?
Vachuchisi vari kuramba vachienderera mberi nekuramba kuti vasabuda. Tine kumwe futi anonzi Ronald Odongwa anova mudzidzisi pazengeza anodzidzisa zvemakombiyuta anoti vane vana vari kunyorawo mazama, vana ava vatotadzwa kuti vatwe zvakanaka. Zvakatirwa zvichibuda nhasi zvokuti ndiye chete mudzidzisi wemakombiyuta pachikoro ipapo. Mumwe wacho aivapo akashaya uyo Odongwa ari muusungwa. Saka vana ivavo vari panguva yakaoma izvozvo nokuti vari kutonyora mazama.
Gweta vamarufu Mandevere vachitaura vari muHarare. Hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chakakonzera kuti chimwe chikopokopo chinombofamba nemutungamiri wenyika chidonhe nezuro kumasvingo uko vaita mhemberero dzebhavhude ravo. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana ndivo vakazivisa nezveongororo iyi. Asi vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kunyatsofara nemaburutsirwo ari kuitwa nyaya iyi uye kuti pane vakakuvara here muchiitiko ichi. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika zvinogona kuzokonzera kusagadzikana sezvo vanhu vanenge vongotaura zvemugodzi matsuro. muguzea nezve nyaya iyi Tabata Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwe divi ravo.
Maita enyu azvino pakaitika zvakaitika sezvakaita sezvakaitika nezuro zvekudonha kwechikopokopo chatinotarisira ndechekuti panofanira kuburitswa mashoko mamiriro enyaya yese kuti ndivana nani vakanga varimo uye pani vakakuvara here saka kungonyarara nyarara kuri kuitwa kunoita kuti vanhu varamba vachifungira vachigona kufungira zvirizvo kana zvisizvo.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu mubato iri, pane njodzi ipi chaizvo hurumende ikasanyatsobuda pachena?
Panoita kufungira kwekuti ndokunga pane kakurwisana rwisana kari kuitika pakati pevakuru varimo imo mukati mezanu PF. Tinonzwa kumashure uko kuti kune vari kuti aiwa mukuru wenyika ngaavandudze bumbiro remutemo awedzere makore vamwe vanobva vatoita pane kamitauro kaya kakachitaurwa kunzi pamberi pava munangagwa pamihwe mihwe unotsohwa tsohwa ndo zvimwe zvezvinhu zvatinobva tafunga kuti pamwe panenge pane zvinenge zvichiitika tinoziva kuti kune rimwe divi riri kuti ayo vamunangagwa vakapedza makore avo two term dzavo sezvinotaura bumbiro remutemo vacho vengavopindawo saka izvozvo zvinobva kunyarara kuri kuitwa kunobva kwaita kuti vanhu vafunge kuti pada ndidzo hondo dzemukati mezanupf dziri kuitika.
Ko vamwe vanotika pada hurumende haisati yanyatsopedza kuferefeta nekudaro zvinotora nguva yakati rebei?
Aiko vanogona kubudisa anogona kunzi pachirungu mapreliminary statements avanorumba vatukudza vanhu aiwa tichekuita tsvakurudzo pari zvino hapana chenyasi chekuti mwana wezimbabwe akabvunzwa angataura kuti zvinhu zvakamira apa kana zvakamira apa ndo zviri kunetsa nekuti apa pane nyaya ine chekuita nechifambiso chevatungamiri venyika saka vana vezimbabwe vane kodzero yekuziva saka kunyarara uku hayo handizvo zvinoitwa kana vanhu vachitungamirira veruzhinji.
Muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa vanga vari parunare kuPretoria. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeKenya vanoti vatanga kuongorora mweya uri kufemwa nevanhu muguturu renyika iyi neNairobi. Vanoongorora nezvekushanduka kwemamiriro ekunze vanoti guta iri rine mweya wakasviba zvakanyanya zvichikonzerwa nenyaya yedzimotokari dzinoshandisa dhiziri nemamwe mafuta ekufambisa dzimotokari zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Mamwe madzimai ari kumaruwa anoti shoko rezvedenda regomarara rakasvika munzeve dzavo asi dambudziko nderekuti kuzvipatara hakuna zvikwanisiro izvo zvinosiya upenyu hwavo huri munjodzi. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze akashanyira mumwe musha wekwaMaenzo kuBuyera South Manicaland ndokutipa nyaya inotevera panyaya yechirwere chegomarara.
Amai Stella Muchena, vemumusha wekwamaenzo vaudza Studio 7 kuti dzimwe nguva madzimai anenge aine ruzivo rwekuti anofanira kunopota achitariswa denda iri asi dambudziko nderekuti zvipatara zviri kure.
Tinonzi tariswai nguva ichiripo itooneka kuti tinayo, asi ndaudzwa hazvina zvazvinobetsera nekuti angoziva kurapwa hapana utongomire kuti rufu chui nekuti hakuna kwatinoona sadza chaira tina. Hatine nyangwe kubhadhara sikuru fizi taakungogwesha kwakuzoti andirapwa atirapwi kumaamirira kufa.
Vatiwo rimwe dambudziko nderekushomeka kwemishonga muzvipatara zvehurumende kune vanenge vabatwa nechirwere ichi.
Handirapo kutangira, saka zvanenda ndichava nezvirwere zviiri, kenza neBP, ekuti ndakutupa. Saka kai musangotibata muchione zvirwere musingatirapi.
Amai Elvina Jazi mumwe mugari wemunzvimbo iyi vanoti mai vavo nemurora wavo vakashaya nedenda iri.
Vanoongorora vari kuuya vachitiongorora vachibata zvirwere, atibata zvirwere dzimwe nambobva ataura kuti tengai mishonga yacho inoita kuti murapike chirwere chenyu chatakubatai, asi ini mari yacho ndine ndisina, saka ndinongotozosvika pakungoregera kana kuri kufa ndotofa. Inini mai vangu chaivo chaivo vakafa negomarara repazamu, murora wangu akafa negomarara rechibereko, saka zvinhu zviri kutonetsa nenhaya yekushayiwa mari.
Nyanzvi dzezveutano hwemagomarara Dr. Nomsa Tsikai vanoti gomarara repazamu ndiro rechipiri pamagomarara ese ari kubatwa uye kuuraya madzimai emuZimbabwe.
So kudzoka back to a traditional food tinoona zvichibatsira, tisingatengi matakeaways zvakanyanya ari kuvhiringidza vanhu vakawanda. And also vakadzi vanga vari active, not just vakadzi, munhu wese basically kwanga kusina mota, saka munhu waifamba achienda kutsime, just that exercise kumunda akabereka mwana kumusana, that activity yaita kuti munhu asazoita obesity kana kufuta kuya kwendataura kuya, saka zvaibatsira vanhu vanga vari healthy kudhara tichikompea nemazuva ano kurarama kwatiri kwei.
Sangano reCancer Association of Zimbabwe riri kukurudzira madzimai nevarume kuti vashandise mukana wemwedzi wagumi guru uyo unocherechedzwa gomarara repazamu kana Breast Cancer Awareness Month kuti vaongororwe nekudzidziswa nezvegomarara iri. Michina iri muzvipatara zvehurumende zvakaita separenyato nempilo inogara yakafa zvinopa kuti vane mari vaende kunorapa kuSouth Africa nekuIndia. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Vasley Mentimios Kwidini vakaudza dare reparamende kuti vanenge vanyorerana chibvumirano nekambani yekuAmerica inonzi Varian Medical Systems kuti igadzire michina iyi. Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vanoti magomarara ari kunyanya kubata veruzhinji munyika anosanganisira gomarara remuromo wechibereko nerepazamu kumadzimai, kotiwo gomarara resikarudzi kuvarume. Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru manomwe nemazana mashanu 7500 vanobatwa nemagomarara akasiyana-siyana munyika, uye vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu 2500 vanofa pagore muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kwamaenzo kuBohera, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, matikitiva eFederal Bureau of Investigations kana kuti FBI anoti achiri kuferefeta nezvekuda kuurayiwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuFlorida nezuro. Aka ndekechipiri mumavhiki mapfumbamwe vanhu vachiedza kuuraya vaTrump. Kuda kuurayiwa kwavaTrump uku kwakashorwa zvikuru nemutungamiri wenyika vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris, avo vari kukwikwidzanawo navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Frank Gunning.
Inyaya inosimisa zvikuru nekuti America inova ndiyo nyika inotarisirwa kunge iri nyika iri pamusoro maererano nezvekutongwa kwejekerere. Taakuona kuti vanhu vaakuda kushandisa violence kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika. Sezvatinoziva ndeke chipiri vanhu vachinzi vari kuda kuedza kupfuura vaTrump. Zvinotaura kuti muno munyika yeAmerica zvematongerwo enyika zvaita kuti vanhu vapararane zvakanyanya muchirungu atingati ya political polarization, zvaakuita kuti vamwe vafunge kuti tibvise munhu uyu kana kuti munhu uyu atisingade abve pachigaro kana kuti asapinda pachigaro nzira yakanaka kumupfuudza, kumuuraya, asi zvinhu zvisingatarisirwe nokuti muamerica hazvisi zvinhu zvinowanzoitika izvozvo kuti vanhu vanorwisana kana kuurayana kana kupfuurana nenyaya dzematongerwo enyika.
Ko, vamwe vanotiwo dambudziko rinogona kunge riri rekuti munhu anongokwanisa hake kutenga pfuti zviri nyore nyore.
Munhu handione sekuti ndiro dambudziko nekuti vanhu vane pfuti vakawandisa muno muamerica chaizvo, asi hatinzwe kuti vanofamba vachipfuura vanoita zvematongerwo enyika kuti mapoliticians. Iyi inyaya yokuti marepublicans nemademokrats vasvika panyaya yekuva vana mukutaura yatambotaura ya inonzi political polarization, zvokuti kune vanhu vasingadi kutombonzwa nezvavatrump, kune marepublicans vasingadi kutombonzwa nezvemademokrats. Saka zvasvika pakuti vamwe vanhu vanenge vaine pfungwa dzakasiyana nevamwe vanobva vafunga kuti awi munhu iyi mhandu ngaapondwe. Kune vanhu vakawanda vari kunyora, vamwe vari kusungwa vasati vatomboita action yacho, vanenge vachiti vatrump ngavapfuudzwe nokuti zvavanotaura zvinoita kuti nyika yedu isagarisana zvakanaka. Vamwewo vachiti mademokrats havasi vanhu vanoita zvinodiwa neamerica nokuti vanoda kupinza vanhu vekunze. Izvozvo izvo ndo zvinoita kuti vanhu vaite ukasha. Handifunge kuti nyaya yekuti vanhu vane pfuti vakawanda ichokwadi yehongu vanhu vane pfuti, asi havafambi vachingopfuura mapolitician. Yes, once in a while tinonzwa kuti paita mass shooting, but zvinenge dzitori nyaya dzimwe dzakasiyana nedzematongerwo enyika.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo semaonero enyu?
Maonero edu, zvinenge zvakakosha kuti vanotungamirira zvematongerwo enyika vaise runyararo munyika kana kuti vaite nyika kuti iite calm down. Zvakakosha kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden nemutevedzeri wavamai Kamala Harris dei zvaigona voita musangano navatrump nevamwe vavo sevakuru pamwe chete nedare remuno recongress, vogara vakuru vaogara pasi vachitaurira nyika yese kutoda runyararo, hatida kurwisana. Politics inyaya dzekurwisana mupfungwa, kwete kurwisana physically. Pakashaya kudaro zvechokwadi tichanzwa kuti umwe anenge apfungwa zvechokwadi akazofa. Nekuti mazwi ari kubuda mukanwa mevakuru ava vari kuita zvematongerwo enyika ndo ari kuita kuti vanhu vape ukasha hwekuda kuti awi munhu haasi right, saka imhandu ngaapfudzwe. Zvikuru zvakakosha ndezvekuti zvandataura kuti ivo vanotungamira zvematongerwo enyika iye vakwanisa kutaurira nyika kuti aiwa tinoda runyararo, tinoda kuti vanhu vasaite zveumhondi zvokuda kupondana. Zvingabatsira zvikuru kwazvo kuti munyika muve nerunyararo, tive nesarudzo yakachena, tive nesarudzo isina kurwisana.
Vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vachitaura vari muno muWashington DC. Yave nguva yekuzvitaurira mega zvamunofunga vateereri.
Pastudio 7, pastudio 7, makadi hamani shamwari kwese kumativi mana kwamuri ikoko. Tinokumbirawo vanhu mwari vose vanhu vezimbabwe kuti ngatibatanei tikwanise kudzisa mudhara uyu akwanise kubva arege kubata vanhu kumeso, asaramba achitiudza zvana 2030 2028 achinyebera vanhu. Apa achizva kuti ndingobva chete ungovhota chete obva tozviita futi pakuti handiti obva azvigadzika pachigaro. Apa achizva kuti munhu anozviningirikina anozviverengera maresults ake kuti wahwina. Saka ivo vachiona kuti havadi kuningirikina, havadi neopposition party, ngavangoziva kuti zvano PF yavo ndo inongotunga chete muzimbabwe. Tobva tabva pavari poroga kuita mavhoti.
Pastudio 7 maswera sei kuhama? Aiwa, nhasi handina zvakawanda, ini goko regokwe, asi kungoti basa munobata zvinomwisa mvura. Aiwa, munotida, nokuti vanoti information is power. Vakomana tiri kukomboregwa ende tiri kuziva. Imbobataiwo vekueducation vatiudzewe kuti ko kwakazobudeiko, tiwezvo kununa pane zvakataugwa zvekuNJC NC ko.
Tinotenda kune vatumira mashoko. Aiwa, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk. Apo tiri kutaura nezvezuva reutongo wejekerere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyami naTabuka Ncube munaudze isiNdebele.
Soko isika